Kutanga kumwezi wa Gunyana mtungamiri wa Botswana wa Mokgweetsi Masisi wakazivisa kuti hurumende yavo ichavandudza kupiwa kwa magwaro ekugara nekushanda kuzvizvarwazve kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvange zvave pedyo nekutakura mikwende yazvo zvakananga kumuchansi sezvo Botswana yakambenge yadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika. Vamicheki Chivembe avo vane makore 32 vanoti mamirwe zvinhu muBotswana avanani kupinda makore apfuura.
Saka kuno kuadvantage kuno kundononge iri nani. Even kana ukasungwa lecture hwana mapepa havakubati zvezvi kuti uri muranda kana kuti chii, vanokwanisa kukudipota kutsukira kupi kumusha kwako. Kana ungona na passport mostly tinonzorarama tine madepacha ekuti donite chida kuedza kusevha mazuva. Madepacha aya paunongobatwa iwewe zvinongokurwadza kuti pamwe ubatwa uri pabasa, asi unogonota 2-3 days wobvoiswa kuZimbabwe, unogonawo kudzoka zvitoro chi madays ako futi woye wopedzisa basa rako.
Mashoko avaChivembe atsinirwa nechimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaMoris Nyamandwe avo vanoshanda mabasa emaoko muGaborone.
Kuno kuBotswana advantage atinayo ndeyekuti hakuna maproblems akanyanyisa ekuti tinobatwa sevarandi sezvinoitika kuSouth Africa. Kunongo tinotosvika times ekuti ni solong une mapepa ako akakwana like mapassports, ndo chinhu chikuru chisaseka chaona nekuda kuziva nezvacho. Kana uinayo passport ako munoBotswana, even ukatora madays ako avanobvumidza 90 days dzedziya dzikapera, like nowadays vakutibvumidzawo kuti tinokwanisa kuenda kunotenga futi mamwe madays, and I think anocharge 500 pula 90 days pa immigration muno Francis Town.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vamukurule Kodube vanoti havazive kuti vangatenda sei vamasisi nedanho ravatora. Vadhube vanoti kusapiwa magwaro nehurumende kwakanga kuita kuti vafunge kuenda kuSouth Africa, uko zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinooneswa ndondo nevanhu venyika iyi.
Matswana anotibezera pamusaka pekuti zveni at least vanotipawo accommodation iri nani, at leastwo futi zvinhu zvinenge zvichitibetserawo kuto the other side kuti zveni kaona kwakashekwa mari kuZimbabwe vanotichengetawo kunoko. Haizi nyaya yekuti zveni kwai toda kuti zveni titsitsirane, tofanira kuonesana sevanhu vanhu vari parungurui vari muSouthern African wekuti zvinhu tionesane panyaya yechi yeupenyu. Chinhu chatiri kuchemera muno ndechekuti zvinhu tiri kuda greener pasture. Mostly tirikungojamba bodhand isusuwo tiri pakutsvaga tiri vana venhirira.
Apo Botswana yaitungamirwa navaseretse Khama Ian Khama zvakanga zvisiri nyore kuti magwaro ekushanda nekugara munyika iyi abude. Machinjiro ezvino aya afadza mumwe muzina bhizimisi mudhorobha reFrancistown vaPatrick Matenge vanoti zvakaitwa neBotswana zvinhu zvakanakira mabhizimisi emunyika iyi.
Takatarisa kuti munyika yedu ino yeBotswana uwandu hwevanhu huri pasi, population yedu iri pasi is very low, it's about 2 million, close to 2 million. Saka mari haitendereri nekuti vanhu vashoma. Saka kuuya kweMazimbabwe achiuya muno mari inotenderera nekuti vanhu vachiuya nemari vachichinja mari yakumapula mari yavobva vatenga. Saka unoona zvichiita kuti mabhizinesi edu asumukire because population yedu yemuno iri pasi.
Kunyange hazvo kusina umbo hwakati tsvikiti hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana, uwandu hwazvo hunofungidzirwa kuti hunodarika vanhu vemunyika iyi. Nakamira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.